Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechitatu ndira 10/2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nemutori wenhau Oscar Pambuka vanobhadhariswa mari yechibatiso mushure mokumiswa pamberi pedare raMajestate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZesa. Vakawanda vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika vopiwa mumwe mukana kuburikidza nokuwedzerwa mazuva kwechirongwa chekunyoresa chemop up voter registration chatanga mumatunhu ose emunyika nhasi. Hurumende yava munangagwa yokurudzirwa kugadzirisa nyaya yegukura hundi zvichitevera kupfira kubatare kwerimwe sangano riri kuda kuti hurumende imanikidzwe kubudisa ongororo dzakaitwa nemakomisheni edhumbu jena nachambakwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weHighfield West muNational Assembly vapsychology Maziwisa pamwe nomutori wenhau Oscar Pambuka vabhadhara madhora mazana matatu mumwe nemumwe semari yechibatiso mushure mokubiswa pamberi pedare raMajestate muHarare vachipomerwa mhosva yokubira kambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority zviuri gumi nezviviri nemazana mashanu yamadhora. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vaviri ava vanzwo vasiye magwaro avo ekufambisa kudare uye kuti vaende kumapurisa munzvimbo dzavanogara kamwe chete pasvondo dzamara nyaya yavo yapera. Maziwisa naPambuka vanzwo havafaniri kupindura munyaya dzekuferefetwa kwenyaya yavo uye vanzi vadzoke kudare musi wa30 mwedzi uno. Vaviri ava vakasungwa nezuro nekomisheni inoona nezvekudzivirirwa kweuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC mushure mekunge kambani yavo yeFruitful Communications yapiwa basa reku shambadza kambani yeZesa zvisina tsarukano. Vaviri ava vari kumiririrwa negweta vaJonathan Samkange mune imwonyaya. Mutauri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vazivisa nhengo dzedare iri kuti bato reZANU PF harichaita misangano yaro yePolitburo panguva inogara dare iri, vachiti izvi zvinovhiringa mashandiro edare iri. VaMudenda vanoti vabvumirana nemutungamiri wenyika kuita izvi kuitira kupa makurukota ehurumende mukana wekuuya kuzopindura mubvunzo kudare sezvo makurukota mazhinji ari nhengo dzePolitburo. VaMudenda vataura mashoko aya mushure mekunge nhengo dzedare iri kubva kubato rinopikisa reMDCT dzati hadzisi kufara kuti makurukota ehurumende ari kuramba asida koshesa dare iri nekurega kuenda kunopindura mibvunzo sezvaanotarisirwa kuita chitatu chega chega. Patanga kugara dare iri nhasi mudare mange muine makurukota maviri chete uye kana ivo vaMudenda nemutevedzeri wavo amai Mabel Chinomona vange vasimo izvo zvotsamisa nhengo dzeMDCT. Vanokokera nhengo dzeMDCT mudare iri vainosend konese vati vange vasingatarisiri izvi zvikuru sei sezvo pave nehurumende itsva munyika. VaMudenda vazouya pave paya nemamwe makurukota vakazokumbira ruregerero. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vatenda vaMudenda nemashoko avo vachiti vanovimba kuti zvataurwa zvichatevedzwa. Zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvimari vaTerence Mukope vauza dare iri kuti mabanga akazvimirira haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda nawo. Vachipindura mubvunzo kuti sei mamwe mabanga ari kuramba kuvhura maaccounts, vamukupe vati kunyange hazvo hurumende iri kukurudzira vanhu kushandisa mabanga, mabanga aya haamanikidzwe kushanda nevanhu vasingadi kushanda navo. Vati vanenge varambwa nemabanga akazvimirira vanokwanisa kuenda kumabanga ehurumende akaita sePOSB.
Saka hakuna mtemo unovamanikidza kuti vavhurire maaccounts kune chero munhu. Zviri kwavari kuti vakutore kuti unge uite munhu anenge achivhura account kune nawo. Kasi chandinoziva ndechekuti kune mabhanga akaita sana POSB ayo ari pasi pehurumende, avo nepolisi yedu yehurumende hapana paanombofa wakakurambidza kuti uvhure account nawo.
Nengo dzedare iri dzatiwo hadzisi kufara nenyaya yekuti kunyange hazvo hurumende ichiti vana vezvikoro havafaniri kudzingwa kana vasina kubhadhara mari yechikoro, vana vari kudzingwa muzvikoro zuva nezuva pasina zviri kuitwa nebazi rezvedzidzo yeprimary nesekondary. Mumwe wasiri kufara mumiriri weChegut West mudare iri vaDexter Nduna veZANU PF.
Mr. Speaker, kune vana vasina vabereki vari kuenda kuchikoro vasingambofi vakagona kubhadhara fees dziri kutaurwa. Minister vari kutaura vachiti vabereki ngavawane simba rekuti pane imwe nguva vozobhadhara mafees. Kune vana vasina vabereki, ini hangu constituents kwangu ndakati ngavangoenda kuchikoro, saka ivavo vana vanoitwa sei?
Gurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vapoma vhima vati hapana mwana anofanira kudzingwa nekuti haana kubhadhara mari yechikoro, asi vakati zvakakosha kuti vabereki vabhadhare mari idzi kuti zvikoro zvikwanise kushanda zvakanaka. Mumiriri weHarare Central vamurisuzizai vabvunza gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti vachauya rini kuzoudza dare iri pamusoro pemari inoita mabhiriyoni 15 iyo yakanzi nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yakanyangarika pakatingiswa mangoda ekwamarange. Vachitando vapindura vachiti vaizoita izvi mukati menguva pfupi inotevera, asi sachigaro wekomiti inoona nezvezvicherwa vatemba Muliswa varamba izvi vachiti komiti yavo ichaongorora nyaya iyi. Vamudhenda vabvumirana vamuliswa vachiti bazi rezvezvicherwa rinofanira kupa komiti yavamuliswa mukana wokuita basa rayo. Zvichakadai vachitando vazivisawo kuti nyika ichatengesa mamwe mangoda ayo mwedzi unouya, uye bazi ravo richazivisa paramende neveruzhinji nematengeserwe anenge aitwa mangoda aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vamwe vagari vemumasvingo vakange vasina kukwanisa kunyoresa kuvhota muchirongwa chakadarika, nhasi vatora mukana wokuwedzerwa kwechirongwa chekunyoresa ichi chemop up voter registration mumusha weRujeko, uko kwavatora vachinyoresa kuti vazokwanisa kuvhota pasvarudzo dzegore rino. Mutori wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vateerera kurudziro yemasangano akazvimirira akaita seMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, iyo iri kufamba mudzimba ichikurudzira vasina kunyoresa kuti vashandise mukana uyu unova wekupedzisira. Pachikoro cheRujeko Primary School, vashandi vedzeki varamba kudomwa mazita avo, vati vanhu vauya neuwandu hwavo kunyange panga pasina mitsetse mikuru. Amai Sungano zvarebwanashe nengo yemura vati vaita chirongwa chikurudzira vanhu vachifamba mudzimba nekuti vazhinji vechidiki madzimai pamwe nevaimbonzi vanobva kunze dzimwe nyika vanga vasina ruzivo rwechirongwa ichi apo vakakundikana kunyoresa gore rapfuura.
Tangwa chatiri kuzviitira ichi ndechekuti vanhu vazive nekuti vamwe havatozivi, uye zvekuti vanhu vave nomukana wokuti vakarejista vazokwanisa kusarudza vanovamiririra vamiririri vavo kumakanzela kuno kuRujeko. Saka chirongwa ichi chakakosha zvikuru, tatoona futi kuti vamwe vanhu vanga vasingazivi, uyezve tina maavhidhavhiti atiri kufamba nawo tichivapa, vamwe vanga vasina ruzivo rwokuudza kuti anowanikwa kupi. Asi kufamba kwataita tichiita door to door vabva vamawana uye vawana ruzivo, uye vari kubuda nouwandu hwavo, tatombosvika pasenda pari kurejistiwa tikabva taona kuti maforms edu atiri kupa vanhu maafidhavhiti ari kuyiwa nawo, zvichireva kuti chirongwa ichi chagona kuita basa racho chakanga chakatageta. Zviri kufamba zvakanaka zvikuru, even vezeki varipo vatiudza kuti basa ramuri kuita rakanaka uye vanhu vari kuuya.
Vamwe vataura nestudio 7 vanga vasina kunyoresa vati vari kufara zvikuru nekuzowana mukana kwavaita nhasi vachiti gore rino vanotovhotawo sevamwe. Rasta Big Boy Mwanza ndevamwe vanoti gore rino vachatovhota nekuti vanovimba kuti michina yechizvino yeBVR ichaita kuti saradzo dzisabirwa.
This time shandispa ndechekuti zvikuona sekuti this time zvinhu zvinei zvakati nakirei nokuti panenge pane machanges ari nani. Kare kusaka tatisinga acho tairejista kaya kunovhota tasingaendi nemhaka yekuti aizoona kuti chero kuvhota taingoshaya kurigiwa.
Asiwo vamwe vemura vakaita saRichard Munyenye vanga vachiita dzidziso yekuti vanhu vanyorese kuvhota vati vanga vachisangana nevanhu vakawanda vachiri kutadza kunyoresa kuvhota nenyaya yekushaya zvitupa pamwe nemabirth certificates kubazi rinotoresa vanhu zvitupa iro ravari kupomera mhosva yekuvaomesera.
Tasangana nevanhu vane matambudziko ezvitupa. Panyaya yezvitupa vari kuti tikaenda kwaregistra uku purosesi yacho iri kushandisiwa iti kutobva vanhu 30 maybe vanenge vari ku100 plus zvavanenge vachidawo madocuments nemawitness vanhu vasi kukwanisa kuzviafforda. Vanhu vakaitokumbira kuti dei pavaregistra vari pasaidi pevezeki vachiti vaitoregistra vachiripuwa mazvitupa zvavo then voregistra kuvhota.
Kanzura Ward 7 mumusha uri Jeko vaRichard Musekiwa vanoti vari kufara zvikuru nekunyoresa kwaita vagari nhasi uye nebasa raitwa rekukurudzira vanhu kuti vanyorese nemasangano akazvimiririra.
Vanhu vandiri kunorejesa kuvhota pamobile exercise iri kuyi vana muwati izvizvi zvasina mangwana. Vanhu vakazara izvizvi parisponda neuwandi hwavo tiri kuvabatsira nemaproof of residence pachena haabhadhagwi vanhu huyai mutori muinde munorejesa kuvhota.
Studio 7 yakundikana kubata mukuru weZeku Masvingo vaZekspudurai avo vangachinza vasi muhofisi kuti tinzwe kuti chirongwa chemop up ichi chatanga zvinoenderana netarisiro yavo here. Chirongwa ichi chiri kuitwa nyika yose kubva nhasi kusvika musi wa8 kukadzi mumatunhu 63 munyika yose uye Zeki inoti iri kutarisira kunyoresa vanhu vanosvika mamiriyoni 5. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti nyaya dzokuchidzwa kwevanhu vanenge vanyoresa kana vanoda kunyoresa dzinogona kutadzisa vanhu vakawanda kuenda kunonyoresa kuvhota. Pane mashoko ekuti mune mamwe matunhu madzishe nemasabhuku pamwe nevanhu vakuru vamwe vakuru vebato reZANU-PF vari kusvisidzira vanhu. Mukuzeya nezvanyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAmherst College kuMassachusetts muno muAmerica Dr. Chipo Dendere.
Vanhu vazhinji vakanga vasisina hope kunyanya mumadhorobha vachiti zvinhu zviri kungooma, kuvhota kwati hapana kwachichachinja. Asi ndinoona sekunge neshanduko yaitika munyika. Vamwewo vanga vakutarisira kuti tinogona kuregista kuvhota. Vekudiaspora vazhinji vakadzoka muna December vakaregista, zvekuti vakawedzera nguva kunyanya mumadhorobha. Ndinoona kunge vanhu vanogona kuva convinca pa600,000 ivavo vari kunzi havasati vabuda, kana half chaiyo inogona kubuda kana vakanyatsoita maeducational programs akasimba.
Ukuvewo nyaya yanga ichinetsawo mumaruwa yekuti vanhu vanenge vanyorisa kuvhota kunzi tionei maslip kana mareciti yekuti manyorisa kuvhota, namba dzinenge dziri pamareciti maserial number otorwa, zvimwe zvezvinhu zvainzi zvaityisidzira vanhu vaida kunyorisa kuvhota. Mungaone paine shanduko here rwendo runo?
Ndinoti izvozvo zvinenge zvichitobva kuvakuru venyika. Iyoyi iopportunity yekuti vamunangagwa navatsvangirai vakamirira NDC vataure kuti nyaya dzeintimidation hadzifanhi kunge zviriko. Mapurisa akakreatawo mvumo yekuti vanhu vakwanise kuenda kunoripota, nekuti chokwadi isusu takaita maprograms pandakanga ndiri kumba nevanhu vaibva kunzvimbo dzakaita sana Mufakose naNambare. Iyoyo nyaya yekutyikidzirwa yakabuda neyekuti pane vanhu vainzi vari kufamba vachigogodza pamadhoo evanhu vachiti iwe waregista kuvhota here kuapwes takazvizwa. Asi zvinenge zvichitotora kuti ivo mapoliticians maMP nevakuru venyika vataure zvakasimba. Ndinoona sekunge ndipo pane dambudziko kuti maMP mazhinji havasati vanyatsobuda pachena kuti vataure kuti aiwa isu tiri kuonawo zviri kuitika, hatisi kuda nyaya idzodzo dzeintimidation. Vakuru vezvemapurisa vanofanira kutaurawo zvekare kuti aiwa isusu hatisi kuda zvatiri kunzwa izvi zveintimidation.
Abo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paArmist College kuMassachusetts muno muAmerica, Dr. Chipotle Ndere vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460, 15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. Muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makaterera kuStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiririri weAmerica kuNetherlands vaPeter Hoekstra vanetsana nevatori venhau munyika iyi muzuva ravo rekutanga basa zviri pamutemo pamusoro pemashoko avakataura muna 2015 apo vakati maMoslem akakonzera mhirizhonga muEurope yose vakavapomera mhosva yokupisa dzimotikari nevezvematongerwo enyika muNetherlands. Vatori venhau vaviri vesangano renhau reReuters vari mujere muMyanmar vapomerwa zviri pamutemo mhosva yekutyora mutemo wenyika iyi une chekuita nezvakavanzika zvenyika weOfficial Secrets Act. Vamwe vanhu vaviri vakuridzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasadzamba dzamba panyaya yegukura hundi vachiti vanofanira kushandisa masimba avo semutungamiri kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maonero aya anotevera kukwira kudare reHigh Court nezuro kwemamwe masangano emuBulawayo anosanganisira reIbechu likaZulu nechikumbiro chekuti vaMnangagwa nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi pamwe nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yeDumbu China Commission pamwe neyeJambakwe Commission izvo zvaive nechekuita negukura hundi. Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya zvakakosha kuti vaMnangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mumwe wevane maonero aya ndimuzvari Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa.
Nyaya yegukura hundi inyaya yakakura kana takatarisana nehistori yenyika yedu. Hatava nekwari kuti tirikuda kuenda haigoni kuti iswe pacarpet chero tikazvidzama sei senyika hazvikwani. Chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike ende nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chokwadi chete ndezvinogona kusunungura munhu chero bhaibheri rinodero. Ndinoona vaMnangagwa sezvo taona pasainwa National Peace and Reconciliation Act mufiki adarikai neimwe yandinoona sokuti chombo chingaita kuti titange kutora direction yekuti nyaya iyi isvitswe kumagumo. Chitorawo advantage yekuti vaMnangagwa ndoumwe wavanhu vanga varipo zvinhu zvakadai zvichiitika.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anotsinirawo izvi. Kudita anofananidza nyika neimba achiti imba ikasavakwa pahwaro hwakasimba inoputsika. Anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Even in Bible, do not Mwari wano kuna Cain. Rupare mkoma wako riku chema kwa ndiri. Saka ukataresa that matter. Mkwanza kuona kuti paniche kuita ni kuda kugadzi. Kwa kufana kuitu kwa pamsoro pe kurawa kune kwa itu wavano. Takatasa basara remkuru enyika. Bane chambe chukuti bagazi sinyai. Kana wakasa igazirisa. Ingozi chanesa nyika yese nzo. Chapa nyesa iwo ni nyika yese Zimbabwe. Saka nyaya ya isi nyaya kuti wanga ishe pasi pebo ndi kana vangu irasha nguwa izingo ngenunzi kana unyunyu inyaya inototi nifana uti gadziris kwe
mtawariruwe batu reza hapu waipitule Maposa wauza Studio 7 kuti maonera hao ndiye kuti wa mnangagwa wakapota mkana wakura tizachidocha opa kugadzirisa nyaya gukura undi pa waka gadzu wakue mtungamiru wenyika hapo waka kurudzira wanu kuti ware girirane wakoshwe rakaipa rakaitika mnyika mmakore apura. Vamaposa wano tukugadzirisa nyaya gukura undi kwa kakosha zvikuru vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye vafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbo vemutungamiri wenyika va Robert Mugabe avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
Tikuona taka vakarasikirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kuti vagadzirise nyaya iyi musi vavatora mhiko yekutungamirira nyika inoiyi. Taitarisira wari ku National Sports Stadium kuti vachatanga kutaura nezvenyayo iyi voisa roadmap kuti ichagadziriswa sei asi hatina kuvanza vachitaura izvozvo. Takazoshamisika takuvanza vachiti mapaikons ngaive mapaikons tikatoshamisika asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika. Saka tikona kuti vanogona kunge vaine rimwe nava Mugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi nokuti vamugabe takavaona vachiramba kutaura nezvenyaya iyi vachiramba kuigadzirisa vachiramba zvakare ku acknowledge kuti zvakaitika zvakare kuti vakumbira kuregererwa.
Vabatla Tambo avo vanoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vanoti kuvepo kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Act uyo wakasainwa kwemutemo nemusi wechishanu chapfuura kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Vanoti pane kugunun'una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Zvonangu chimwe chingazoda chiitike ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakatsanganisika idzi dzemumatebeliland nemumidlands kuti kuvaa kuti kungakuvakiwa zvikoro kukavakiwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvimwe zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dzese idzi vave nepfundutso iri nani vane upenyu huri nani nekuti vazhinji iko zvino vanokonon'ona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure zvikuru sa nenyaya yekukura hundi. Iko zvino mutemo weNational Peace and Reconciliation Act wasainwa kuti uitiwe mutemo vhiki yapera tanga kushanda hii commission ngaichitanga kushanda ivandudze basa rokuti runyararo rwepo zvakare nyaya dzokuregerera dzivepo muZimbabwe.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato rezapu vakaurayiwa mumatunhu ematevelland nemidlands panguva yegukura hundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987 apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheunit accord pakati pebato rezanup f nezapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Taura Ishava.
Mashoko atiri kutambira anoti vaive mukuru wekambani yenhare mbozha yeNet1 vari Ward Kangai vasungwa manheru ano neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva dzekuita uori. Mumwe komishina weZEC vaGoodson Nguni vatenda kuti vakangai vasungwa uye vakachengetedzwa paAvondale Police Station. Vanguni vati vakangai vari kupomerwa mhosva makumi maviri neimwe dzekuita zveuori pamwe nokubira kambani yeNet1 kuburikidza nekupa mabasa zviri kunze kwemutemo kambani yeBophela yavati ndeyeshamwari yavo. Sangano rezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa, reZimbabwe Exiles Forum, rinoti riri kuedza kutaura nemuzinda weZimbabwe muSouth Africa pamwe chete nevakuru vakuru mubazi rezvinoitika mukati menyika muSouth Africa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvasungwa zvisavharirwa magwaro azvo ekugara munyika iyi eZimbabwe exemption permits kusvika zvamiswa pamberi pematare edzimosva. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nevanhu veZimbabwe vari kunze kwenyika, Studio 7 yabata vanoona nezvamafambisiro ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mbeu.
Icho kwadi, vana veZimbabwe vakatura mumwe mukana wekuti vawedzege mamwe makore anokwana mana vakatakurana namapepa iwayo, asi Home Affairs yakapa chiziviso kuvashandirwi nemabhanga emuno munyika kuti vagone kushanda semashandiro avakanga vachingoita nevana veZimbabwe kunyange zvazvo mapepa avo achinga expire. Ndingangotaurawo nemi kuti ndiri kushandisawo mapepa akaita saiwayo.
Chinonyanya kunetsa pamapepa awa mungati chii?
Dambudziko ratiri kuona ratiri kusangana naro iko zvino nderekuti mwaka weonline application uya wakanga wakatagwa wakapera. Saka kune vakanga vasina kukwanisa kuita online application mugore rapfuura havachakwanisi kuenda mberi nekuita online application. Saka zvinoreva kuti havachakwanisi kuapplya mapepa aya. Asizve vanga vakaita online application vari kuenda zvavo vachinosubmita mapepa avo kana timafomu vachitorwa mafingerprints kumahofisi. Asi kune vakanga vakasubmita mapepa avo kune vamwe vava kunyimwa mapepa aya nekuda kwekuti vari kunzi mafingerprints enyu haana kumira zvakanaka. Vanenge vane mhosva dziri kumatare nevanenge vatane mhosva dzakatovava convicted havasi kuwana havasi kukwanisa kupiwa mapepa aya. Asi kumabhenki nekumabasa sekutaura kwandamboita vanhu vane Home Affairs yakapa murayiro message yekuti ngavagone zvavo kuramba vachishanda vakadaro.
Sokuona kwenyu, sokuziva kwenyu, munofunga kuti mabhanga nevasevenzerwi vachabvuma here kuti vachaita zvatorwa nehurumende izvi?
Ndingati chiitiko ichi chakaitika futi zvekare muna 2014 pakapera deparatatina permit yataitina yaivi documentation for Zimbabwe project tichizopinda paZimbabwe special permit. Mapermit akatopera mazuva avo vanhu vasati vapedza kuapply sezvazvangoita izvozvo. Handina kuona dambudziko rakati kuti murayiridzo wakangoita foyo wakaisiwa neHome Affairs kuti vatitambire kumabhenki vagone kushanda nesu zvakanaka kusvika vazozivisiwa kuti chirongwa cheZimbabwe special permit chapera kana kuti chakonkludwa namamwe mavara. Saka chirongwa pachinozokonkludwa ndio panozozivisiwa vemabhenki kuti vasina kuwana mapepa aya nezvikonzero zvakasiyana siyana vane mabatirwo avanozoitwa. Vamwe vanenge vachinzi marejections vachipuwa mukana wekuita maapiri kana kuita appeal for review.
Saka imini Exiles Forum munogudzikana henyu nemafambisiro ari kuitwa nyaya yamapepa aya?
Chekutanga hatigutsikani nemafambisiro ari kuitwa nyaya yemapepa. Sekutaura kwandaita pakuti kune zvidyara zvenyika yekwedu zvakapiwa mapepa aya zvakawanda. Zvino vamwe vanenge vachingopindawo pavanenge vapinda zvokuti munhu wasungwa asi asina mhosva. Mhosva yobva yatorwa yoenda munhu oribva atorwa yoenda kumatare edzimhosva. Uchiri kumatare edzimhosva ikoko unotobva anonzi mafingerprints. Watobva mafingerprints aya nhau yako yobva yaita senge kana yava kuenda kuHome Affairs, Home Affairs inenge iti vatori nemhosva kudhara. Saka yobva yakunyima bepa riya ichiti mafingerprints ako haana kubuda zvakanaka. Saka iroro tinoona riri dambudziko richakanganisa zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe zvakakurisisa. Saka taitokumbira tiri kuingejawo neofisi yedu yeembasi neveministri yomuno kuti ichi chimiro chiripo chokuti munhu asati abatwa nemhosva obva anyimwa mapepa chinokanganisa magariro edu atakanga tichiita akanaka. Ndo dambudziko guru ratakatarisana naro iroro nekuti mapemiti aya haapilike kuofisi dzeHome Affairs. Unotozoende kukoti. Kuenda kukoti kunoda maadvocates, kunoda maattorney. Zvese izvozvo zvinodhura. Saka tinoona zvikanganisa vana veZimbabwe nenzira yakakurisisa.
Avo vange vari vanoona nezvemafambisiro ezvinhu muZimbabwe Exiles Forum vatino mambeu vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinosangana pa Let's Talk na 8 PM Maneru Anasi. Anokuene kaino mfaro ndini tanono kawande mu Washington DC.
So kuhisika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolesithathu umsazima zilishome kozibandlela 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum le izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya.
Abazali lababalisi bathi uhulumende kumele alungisise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum.
Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokuthengise ukuthi nazo inhlanganiso ezikhishayo azilungiselelanga i-succession.
Lanxa ibandla le-MDC lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla, kulabanye abathi ulakho ukwehla esikhundleni lesi kunsukwana ezizayo. Kudaba esanda kuluthola owake waba ngumkhokheli wenkampani yencingo eNet1 umnumzana Reward Kangai ubotshiwe namuhla esethezwa icala lenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abazali labantwana bathi uhulumende kumele alungise uhlelo lokufundisa abantwana olutsha i-new curriculum. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Abazali abaningi kanye lababalisi bahlabe omkhulu umkhosi nyakenye le indlela yokufundisa kumbe i-curriculum isethulwa ngobe ngumphathintambo wemfundo ngaleso sikhathi umnumzana Lazarus Dokora. Kuthe ngokuguqulwa kukahulumende kwafaka umphathintambo omutsha, abantu abaningi bathaba benekana ukuthi le i-curriculum isizaguqulwa kubuyele kwendala, kodwa akubanga njalo. Umnumzana Wellington Msipa omunye walabazali uthi uhulumende kumele ananzelele ukuthi i-curriculum le ingakho abasemaphandleni.
Uhulumende kumele alungise kube lama-resources ngoba i-curriculum le izavula umehluko omkhulu phakathi kwezifundo ezifunda edolobheni lasemakhaya. Abasemakhaya abalamali yokuthenga omakhala enkukhwini lama-laptop angkhona.
Omunye njalo umzali umnumzana Tafazwa ebhet uthe bona njengabazali abala imali yokuthenga iningi yempahla njengamakhompyutha esifunakala ukuthi abantwana bafunde ngendlela entsha.
Thina sithi i-new curriculum le ayiyenzi. Disadvantage esayidini lethu thina imali zokuthenga ama-laptop asizitholi. Isimo zethu seZimbabwe njengoba lisibona sinzima, izinto zakhona zokuthi besebenzise lawa esowathi ngama-inputs kuyabe kungekho. So kugcina kusiba i-disadvantage ebantwaneni. At the end of the day basebefundiswa kungela practical.
Umbalisi unkosikazi Primrose Banda yena uthe i-curriculum le entsha inhle kodwa iphangiselwe, njalo uhulumende bekumele aqale ebeke eceleni imali yakhona andubana aqhubele lo hlelo.
I-new curriculum i-right kakhulu ngoba wonke umntwana uyagoqelwa phakathi. O-gifted eklasini longekho gifted eklasini usesenelisa ukuthi athole okokwenza laye. Nxa usasa yakhe ithe yaphumelela wenelisa ukuthi kumbe abe ngekho gifted eklasini, kodwa nxa inelisa ukuthi agijime kumbe ukuthi adlale eminye imidlalo enjenge-art and culture, umntwana lwana uyabe eseyiphumelela.
Unkosikazi Sibanda uphinde wathi ababalisi kumele bafundise indlela lezi ezintsha ngoba labo bengazilutho ngalokhu.
Ababalisi it's a challenge kakhulu ngoba abaningi basadinga ukuthi bayenze like ama-staff development, ama-workshops bafundiswe ngayo i-new curriculum naleyi. Abanye abayazi even yona ikhompyutha engumbalisi, kodwa kunje sokumele ayifundise futhi eklasini, okuyinto futhi esenzima kakhulu lebazalini.
sika zifandisiwe mlotshwa umbalisi kwesinye isikolo eseHarare yena uthi uhulumende kumele ancede isikhathi sasekhona ngoba akula mzali othanda ukubona umntwana engaphumeleli ezifundweni zakhe ngenxa yekharikhulamu le entsha
njengabazali sithi uhulumende sokufuze enze kube lula ebantwaneni ngoba ikharikhulamu le entsha ayikazisisekiwo umnisa lo omutsha sokufuze ayenze kuzwakale ebantwaneni bancedeke asifuni ukubhadala amafizi abantwana abasuke befeyile
ugatsha lukahulumende lwezemfundo lusungile uhlelo olutsha lokufundisa izifundo osokulethe ukungazwisisi lokukhonona ebazalini kanye lababalisi abangayizwisisiyo ikharikhulamu entsha le kumele isitho sebeningiseHarare ngikhiphe ntepe.
Okay, waba ngumkhokheli wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi ubotshiwe iziphathamandla zeZimbabwe Anti-Corruption Commission namuhla esetheswa amacala enkohlakalo angamajumi amabili lanye 21. Isiphathamandla salikomishini umnumzana Goodson Nguni utshele iStudio 7 ukuthi umnumzana Kangayi uvalelwe eAvondale Police Station njalo uzamiswa emthethweni laba kusasa. Ukangayi wetheswa icala lokupha abangane bakhe umsebenzi engalandeli umthetho. Lanxa ibandla leMDCT lisithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai kasoze achiye isikhundla sakhe phambilini kokhetho, ezinye iziphathamandla zaleli bandla zithi uTsvangirai uzakwehla kulesi sikhundla kunsukwana ezizayo ukuze abhekane lempilakahle yakhe. Kutsvangirai ubulawa yimvukuzane ehlasela amathumbu amakhulu i-colon cancer njalo sikhuluma nje uyelatshwa kwele South Africa. Kutsvangirai uke wasikhulumela ngomvulo ukuthi ulakho ukwehla esihlalweni. Ukugula kwakhe sokubangele ukuxokozela okukhulu lokulwisana ku-MDCT phakathi kwamacele amabili. Elisekela umnumzana Nelson Chamisa, elisekela unkosazana Thokozani Khuphe. Ababili laba yingwele entsha. Abasekeli baleli bandla abaningi bathi besabela ukuthi ukulwisana lokhu kulakho ukudabula ibandla phakathi. Incwethi kwezombusazwe njalo eligqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa uthi kuyadanisa okwenzakalayo ku-MDCT.
Kuyadanisa lokho sokwesenzakala ku-Movement for Democratic Change. Ukugula kukababa uTsvangirai lakho sokutshengise ukuthi nazo inhlanganiso eziphilisayo azilungiselelanga i-succession. Inhlanganiso leyo yayimele ukuthi ikufake obala ukuthi uma upresident ethiya eresigna ngubani ozathatha intamo. Kathesi sokulokudonselana okuthize kungani kunzima ukuthi umama Makhupe avume ukuthi uThamisa athathe la iThamisa kuzaba nzima ukuthi ayekele uMakhupe. Ubaba uMgqiri mboningani as a candidate yena engayekela lezindlovu lendlovukazi zilwe ngoba yena okwakhe mbonani he can be satisfied being the vice. So ukulwa kungaba phakathi kwamakhupe lobaba uThamisa. And i-regional politics zizangena phakathi zidabule leyo nhlanganiso.
Ubaba uTsvangirai kusobala ukubana kaphilanga kuhle emzimbeni. Uke wakhuluma wathi ulakho ukuchiya intambo kodwa ibandla lakhe labuye lathi uTsvangirai kayindawo. Ubona engena yini kukhetho oluzayo kumbe ubona echiya lesi sikhundla?
Imfanekiso lesike sayibona ku-social media ithengisela ukuthi ubaba uTsvangirai kuzaba nzima ukuthi ahambe akonteste bebehambe emaralini. Umzimba awusavumi, umoya ungabe ufuna. Kodwa kusobala ukuthi iparty iyabona ukuthi ukusuka kwakhe iparty ingadabuka phakathi. Yikho bethe ibanga lokuthi asiye kathesi beliyala ngoba bebengakamanesi i-succession policy.
Umanyano we MDC Alliance wona ubona umingapi ekulwisaneni konke lokho esikubonayo kubandla le MDCT awusozo chabalale.
Umanyano we-MDCT Alliance isamende esilihlanganisayo lezo zitina ze-alliance kuba uTsvangirai. Ukuthiya kukaTsvangirai kungaba kubulale lowo manyano.
Umnumzana Tiney Mukwewa yincwethi kwezombusazwe njalo uligqwetha sixoxela ekobulawayo.
Umsakazo we-Studio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga linabalaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa ukubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho-ke usichuma kusukisela ngoMvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngoMvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 PM ntambama.
Ilunga letale lephalamende lebandla lezanu-PF umnumzana Psychology Mazibisa lo wake waba ngumsakazi we-ZBC umnumzana Oscar Pambuka ababotshwe izolo besetheswa icala lokuthatha imali yenkampani kaGetsi ezesa ngaphandle komthetho bakhululwe namuhla ngemva kokuvunyelwa ngumthethwandaba ukuhlawula $300 umuntu ngamunye esibambiso i-bail. Ngakolunye uhlangothi umthethwandaba uvumele umnumzana Ignatius Chombo yena owayengumphathintambo wezemali kuhulumende kamnumzana Robert Mugabe ukuthi ehliselwe isikhathi ahamba ngaso emapholiseni sisuka kukathathu ngelanga siyabona amapholisa kanye ngelanga. Isiphathamandla sekomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission umnumzana Qhubani Moyo uthi ihlandla eliqhelisiweyo lokubhalisela ukuvota seliqalile njalo lamhlanje okwinyanga eyodwa kusukela namhla zilitshumi kuzivandlela lusiyacina mhla ka-8 kuNhlolanja. Umoyo uthi lokhu bakwenzele labo abangazange bathole ithuba lokubhalisa. Uthi labo abangenelisanga ukubhalisa bahlanganisela abazalelwa eZimbabwe kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe agoqela iMalawi, Zambia leMozambique. Umoyo ubuye wathi bakhangelele ukwengezelela inani labantu eselivele libhalisile ngaba izigidi ezimbili. Nango umoyo exoxa lentatheli izindaba yethu uGainer Gumede weStudio 7.
Okokuqala zathi sisingezelele isikhathi sizabe sisebantwini njalo kusukela mhlaka-10 January kuzofika mhlaka-8 February. Kukwenze singezelele ukuthi sabona ukuthi kulabanye abantu abangazosala urejista ngoba sathi siqalisa urejista abantu ngo-September okungani kulama-problem nyana hambelana nokuqala kohlelo nje oluthiyeneyo. Sobe sithi hayi bo ngcono abantu laba sibanike ithuba lokuthi bazorejista khathesho. Sibili, okwenzakalayo ukuthi kube abantu laba amazimbabweni abizwa kuthiwa ama-aliens abaningi babo abanabazali abasuka ikakhulu eMalawi, eZambia, leMozambique, abanye eGoli abahleli khonapha. Laba bantu bezavunyelwa kurejista. Ngalokho-ke bakhona abanye bakhona abasuka baya e-High Court bathi bacele ukuthi umthetho kubanike amandla kurejista. Lokho-ke i-High Court yanika lawo manda, i-High Court yathi kabavunyelwe kurejista. Baningi laba bantu siyakwazi. Ngalokho-ke ikhomishini ithe ifuna ukuthi labo barejiste ngokusemthethweni. Okwesithathu ukuthi vele hazi njenge komishini ukuthi ihlelo ezingaziqalisa abantu bazibambela emuva. Ngalokho sesibona ukuthi sinike abantu ithuba elokugcina ukwenzela ukuthi ngabe lo muntu ozakhala ngokuthi ngisele emuva. Kulast phase esenzayo le second, third and fourth phase, ikomishini yarejista phakathi abantu abangu-5 million apho i-target yethu eye-7 million. Lokho sisasilele ngabanye abantu abayi-2 million. Yibo la abantu esifundisa barejiste kathesi between now and the 8th February. Kule ndawo efana ne-Rea nakoBulawayo lapho abantu abangani kade besilela kurejista yikho sesifikile nakhona ngale sisebenzisa ama-tactics amaningi including ukuthi sihambe ebantwini emsebenzini endaweni lapho ababuthene khona ukuthi barejista.
Libona kuzaba ngcono yini ukuqalisa kwenu lokho okutsha ukuvula njalo okutsha ngoba like lahlangana lenhlupho eziningi abantu bekhala ngokuthi bama isikhathi eside bemelele ukuthi babhalise lezinye njalo inhlupho ekade bekhangelane lazo ekuqaliseni kwenu.
Into engani yakhathaza ekuqaliseni ngoba indawo ye-proof of residence eseyilungisele indawo ngenxa yokuthi umuntu kuyabuya nencwadi yamanzi kumbe yamagesi kumbe yesikolo lapho athenga khona kumbe evela kumfundisi kumbe kuyi-master kumbe nxa engalayo uyabuya azi ukuthi ude uqhuba nomoya ohlala endaweni enje afunge phambi kukasikomisi okukomishon of okwesimbili aasho ukuthi enye iproblem esikezabalayo ekuqaliseni njengwa njiwe ukuthi nxa useve yokuqalisa lungani luyabe lule kakazo zingane futhi ngama-teething problems ngesilungu ngalokho ke sekulungisile kungalokho khathesi singena singabantu abageared up. Xa ungananzelela uzabona ukuthi ezi sigqiba i-last phase umuntu orejistayo kwezisathathi ngitsho even more than 3 to 5 minutes kwande ekuqaliseni baye-20 minutes. Lokhu kuthi abantu besebefundile and they-efficient. Ngalokho-ke siyabona ngani kule phase esibuyeleyo kuzabafasta kodwa abantu kabekwazi ukuthi ukhetho bazilungiselele bona bazihambele.
Uhlelo lolu luzagcina nini? Luqalise mhla kabani njalo luzagcina nini?
10 January luqonda e-February. So it's a very big program.
Umnumzana Qhubani Moyo ngusikomishi wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ubexoxa ecingweni lentathelizindaba yeStudio 7 uGainer Gumede. Live Talk kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum namuhla sixoxa ngokwethu lwelugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa oluthi kumele amabhanga labaqatshi baqhubeke besebenzelana laba lamaphepha eZimbabwe ama-special permits asephelelwe isikhathi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Malaysia selobelane isivumelwano lenye inkampani yaseMelika ukuthi idinge indizamtshina eyanyamalala ngombimbitho ngo-2014 ithwele abantu abedlula amakhulu amathathu olwandle lwe-Indian Ocean. Umahlulelo womthethwandaba waphezulu kwele Melika senqume emisa uhulumende kamongameli Donald Trump ukuxotsha inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwamanye amazwe ezalethwa eMelika besangabantwana abavikelwa iziqondiso ze-DACAM. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Isiphathamandla sakwelebhilithane sibona ngobudlelwano phakathi kwalelo lizwe lamanye amazwe umnumzana Simon MacDonald uhlanganelo sowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo eHarare namuhla bekhulumisana ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Embikwena wethu le enkundleni yeTwitter ngemva kwalomhlangano uMacDonald uthe bakhulume njalo ngokuthi eleZimbabwe kumele lidlelane kakuhle lamanye amazwe omhlaba ukuze liphumelele. UMacDonald ufike eZimbabwe ekuqaleni kwaliviki wahlangana leziphathamandla zenhlanganiso ezizimeleyo kanye labo somabhizimusi. Elebhilithane like lathumela isiphathamandla salo njalo kweleZimbabwe ngolwezi kulandela ukugenqulwa kukahulumende kaMgabe Libutho. Amanye amazwe angentshonalanga asethumele iziphathamandla zawo eHarare ngenjongo efanayo kunyanga esanda kwedlula agoqela elemelika. Kodwa iyaphumelela na limizamo? Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda.
Ngibona ngani mina lokhu kuhambelana nehlelo ebisenziwa lizwe le-Britain kusukela uNovemba kutshintshwa kohulumende kweleZimbabwe ukuthi iBrithani ibhizi iphitsheka ngokuthi ubudlelwano phakathi kwayo neZimbabwe bungani buyalungiswa amazwe la andlelane ndawonye. Ngiyazi ukuthi lokhu kwenziwa ukuthi iBrithani ilodubo lwe-Brexit olutshengisa ukuthi idinga izivumelwano eziningi kakhulu namazwe amaningi bangabezama ukuthi balungise lokhu. Kodwa ngibona ngani udubo olukho na olungaphangisa lushuphe iBrithani eminyakeni emlutshwane elandelayo ngolokuthi zikhona into eziningi kakhulu ezisakhangelwe ngamanye amazwe nabakhankasela ilungelo labantu ezingakalungiswa kangako ezingenza ukuthi kube le mbuzo ngendlela iBrithani ekhanya iphitsheka ngayo kwezombusazwe weZimbabwe.
Sesike sabona amazwe achiyeneyo lawo ethumela izithunywa eZimbabwe agoqela elemelika. Ubaba umnankagwa laye sesizwe ekhuluma ngesidingo sokulungisisa ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Singathi kulobufakazi yini bokuthi impela amanye amazwe akhanya eselungisisa ubudlelwano bawo leZimbabwe?
Hhayi, angiboni mina ukuthi kulobufakazi obungako vele kuyinhlala yenza ukuthi ilizwe nxa belike lahlala lingekho kumanyano wamanye amazwe nxa kukhanya kusiba le nguquko kumbe kuntshintsha umkhokheli kujwayeleke ukuthi amazwe alwisane gijimisana ngoba wonke adinga ukuhuquluza. Ilizwe elinjengeZimbabwe elombuso wenkegcekeni osolwa ngabantu abaningi njalo ongakhanya ukuthi usemthethweni lenza kube lula kakhulu ukuthi umnotho walo uhuquluze ngamanye amazwe. Ngibone ngani yikho lokho okugijinyiswa i-America le-Britain ubuhuquluzi bomnotho obungenzakala ngendlela yokuthi kulo hulumende ongekegcekeni njalo ongalabusekeli obukhulu ebantwini osebuthweni.
Uhulumende kamnankagwa yena singathi akhona yini amanye telo awathathayo emizameni yokulungisisa obekuhlupa okufana lalo kungahlonitshwa kwamalungelo oluntu ukuze mpela amanye amazwe abuye njalo adlelane leZimbabwe?
Ukusegcekela ukuthi akawuqakathekisa kangako lokhu uhulumende kamnankagwa njalo akaqhaha ukwenza ungakhakathesi wakhe inhlanganiso entsha abayithi nge-National Peace and Reconciliation engatshengisa ukuthi ilamandla okwenza olutho njalo okubupha abantu abaphambanisa amalungelo abantu.
UDokotela Nkululeko Sibanda ucubungula ezombusazwe. Sixoxelaye ekwelebhilithane lapho afundisa khona ezombusazwe ekolishini leHuddersfield University. Ukuqonga kwentengo yokudla eZimbabwe sokubangela ukuthi abantu abaningi bangene emazweni ngomakhelwane afana leSouth Africa leBotswana ukuyathenga ukudla lokhu. Kubeka intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Abanye abe Zimbabwe abasendaweni ezingakhatshana leBotswana ikakhulu idolobho leFrancis Town sebengena kuthumuthumu bezothenga impahla yendlini. Lokhu kulandela ukuqonga kwentengo yempahla enengi ikakhulu ukudla eZimbabwe. Abasebenza emngceleni wePlumtree kanye leRamukhabane bathi babona inani eliphezulu lesihambi elingena eBotswana libuye liphume ngalanga linye. Umnumzana Rodwell Moyo ungomunye othenga impahla yendlini edolobheni leFrancis Town uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqale ndaba esifana lokuqonga kwempahla kanye lokusilela kwemali.
Excitement ebesilawo ukungena kuka president omutsha isimphange yaphela. Ebesikhangelele ukuthi intengo yokudla lokuphila nje kwabantu general kuzoba lula. Kodwa lokho kukhwela kusiya phezulu ukudla siyehluleka ukuthi senze njani. Uhulumende usesuke wakhangela ipentsheni ka president obevele esihlupha ethatha izimali ngokwewa. Aphinde futhi akhala ama MPs lama ministers ebanika imali eningi. Kodwa thina abantu esesitradini asikalutho, asikaboni lutho lokuthi kule change asiboni. Sesiqalisa ukuyathenga ukudla phandle kwelizwe njalo.
Unkosikazi Zandile Ndlovu laye uthi akulungiswe masinya zomnotho ukuze abantu bengabonakali besiyadinga ngitsho le mpahla encane ngaphandle kwelizwe.
Olu hlupho sibilunqasikhanyele indaba yama-import bans ngoba usuphenduke layo futhi igrocery leyo akubilula ukudlula layo ebhoda.
Umnumzana Dumi Ncube yena uthi lokhu kutshengisela ukuthi ilizwe aliyiphambili uma abantu belokhu bethenga impahla komakhelwane.
Into leyo ukuthi ama-groceries sesibuya sizowathenga lapha eBotswana le sisikhumbuza kudala silodube eZimbabwe sibuya sizothenga ama-groceries lapha eBotswana. I don't think there's any improvement njengelizwe sesibuyele emuva.
Iningi kuguqela ebelingene eZimbabwe livela phandle kwelizwe laba lekhisimusi emunyu ngenxa yentengo yempahla eqonge kwamagama enyangeni ezimbili esanda kwedlula. Abacubungula ngezomnotho bathi uma udubo lokusilela kwemali lusiya phambili udula kwempahla lakho kuzayo kuqhubeka. Impahla enengi iphansi ngentengo eBotswana uma uqathaniswa leZimbabwe. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseGaborone kweleBotswana.
kwabarathi kwabaratha ke egqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yakhe emnandi ethi woza nhlanhla. Ukuzigqiba ke zosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kubotshiwe owake waba ngusibalukhulu wenkampani yencingo iNet1 umnumzana Reward Kangayi esetheswa amacala enkohlakala ngamashumi amabili lanye. Kwaneleke okwa lamhlanje olivalelisayo ngenkulu injabulo ngontungamili nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.